Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosakana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 20, 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zuru nezuru zvevanhu zvaungana pamusangano webato rinopikisa Residents Coalition for Change kuBulawayo. Hurumende yotuka vaongorori vesarudzo vayakakoka ichiti haina chekuvanza. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi vachamisa vati mwaka uno bato ravo ari
Mutungamiri webato rinopikisa Red Triple C vaNelson Chamisa vati bato ravo riri kukunda kunyangwe ZANU PF iri kuedza kuda kubirira musarudzo dziri kuuya. Asi vati vari kutarisira kuti rwendo rwuno ZANU PF yanyangira yaona. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzviuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium nhasi vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU PF asi vakabirirwa. Vaendirira mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nematebeleland nemauto emuno kumakore kuma1980s chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya gukura hundi tinaumatanidza nyika tinakura maronda
Vachamisa vavengisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese ematebeleland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika uyezve zvido zvemushakabvu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vafarai marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU PF inoda kuriga. Vakati hazvifi zvabvira tichavabata vanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota ZANU PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi. Vanhu vava veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa vakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU PF hatichavateedzeri nekuti tinovaziva kuti murevi wenhema nhema dzavareva pamberi penyika dzawandisa. Vakasavenganisa vana veZimbabwe havana chimwe chokutaura kunyika.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokova muBulawayo vakamirira CCC amaitandiwe moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu. Mashoko amai moyo atsinhirwa nemumwe wechidiki anga ari muWhite City Stadium vaThompson Shava avo vati vanonokerwa nekuti vachamisa vapinde panyanga.
maonero achiri kuita vachamisa vanotarisirwa kuti vange vachihwina nekuti ruzhinji rwezimbabwe rwasumuka sezvamunongoona vanhu vazhinji hapana ari kufara nechimiro chiri munyika hazvibvunzwi munhu mumwe nemumwe kunyange ukabvunza pwere kunyange ukabvunza vatana vanongotaura kuti chimiro chemunyika hachina kunaka saka zvavanenge vakutaurai pari zvino vanhu vari kuzovhotera president Kamisa
asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaelton ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa mashoko asina kunaka
hatidi mashoko anoziva pachirongo ari inflammatory kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo zvinova izvo zvichabuditswa nesangano rezimbabwe electoral commission
musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vadavid coltart kuti vagova meya weguta rebulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reccc mumatunhu ematevereland nebulawayo uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino mangwana kuharare ndakamirira studio 7 ndiri kubulawayo ndini tobias mudzingwa
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
hurumende yezimbabwe iyo yakakoka vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakawanda pasi rose yave kushora zvakanyanya vamwe vacho ichiti vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vamwe vaongorori ava havafaniri kuda kuita zvavari kuita zvavanoti ndezvekuda kudzidzisa zimbabwe nezveutongi hwejekerere vamunangagwa vanoti zimbabwe yakawirwira rusununguko nekudaro inoziva zvekuita mutauriri wavo vageorge charamba vari kushorawo masangano akaita secarter center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeamerica vajimmy carter neellen sirleaf johnson center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeliberia nevamwewo vaongorori vesarudzo vachiti vari kupindira mune zvematongerwo enyika uye vakaramba vachiita izvi vachadzingwa vaongorori kubva kueu vari kushorwavo asi ivo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti varongozorwa mafuta enguruve yavasina kudya mamwe masangano akazvimirira akawanda nevatori venhau vari kurambidzwawo nehurumende kupinda munyika kuti vaongorore sarudzo idzi mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie
ya mashoko yaya kana kuti maaccusations yaya haana kunyatsomira zvakanaka nokuti anoundermina process yedu zvekare yemaelections maelections aya ati kusangana nawo in a few days maelections aka ari very important and anofanira kuva achionekwa achiencompassa kuona akakurespekta maonero maobserva akasiyana-siyana but kana zvasvika pakadai so zvekuti kuda hurumende kana kuti vanoshandira hurumende kana vakubudisa mashoko akadai so anenge asinawo zvekare umbo zvinhu zvinoita senge zvinoisa madhaka kuprocess yese yemaelections
asi ka hurumende iri kuti pane vamwe vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ichiti vanofanira kungoongorora kwete kuda kupindira vachiti vanodei pahuku yemweni
hongu maobservers zvaafungwa achiita kuobserva and kana vaobservawo vobudisawo mashoko avo ekuzvaanenge vaonawo izvi zviri kunzi vari kunzi vari kuinterfiya zvunhu zvokuti nangwe kuri kutaurwa kwemashoko acho zvinhu zvokuti hazvisi nyatsokubudisa kuti interference yacho iri papi chaipo chaipo saka kana pane maissues akadai so nemaobservers zvinenge zvakanaka kuti at least wo maobservers acho asaone kana kuti kusorwa kana kukachamadzwa namumashoko achibuda mumapepa nhau but hurumende yacho kana iine atingati maissues mama observers ano wane protocol yokuti vadedze vataure nao and vaise gwara rao kauti zvavano vachiexpecta from them but mamira akaita zvinhu iko zvino zvinongoita senge mashoko ari kungotaurwa anova iwo anozokanganisa yatingati credibility ya mama observers kunyanyanya vanenge vachibva kuma nyika dzakaita na EU kana kuti vanakata senda vekuamerica nekuti iyo avo varikuuyawo vachingoongorora zvavakuongorora end hakuna kwavakarerekera saka izvi zvinogona zviri zvimwewo zvikutyawo vamwe vanhu vari muhurumende kana vati rimwe bato retingadi kuti uona vanhu vakadai sevo vachipinda maelections edu kana vachiobserva maelections edu
totarisawo nyaya yekukosha kweivo vaongorori kubva kueu kubva kuamerica tichitarisa kudyidzana kwenyika dzemueu neamerica naiyo zimbabwe sei zvakakosha kuti pave nekudyidzana kwakanaka apa
ya kwakakosha nekuti iyo zimbabwe ndiyo yanga iri pamberi pekuda kuita yavanoti reengagement ya nemasangano akaita sana EU uyezve nevenyaya dzemasanctions wanga akaiswa pazimbabwe nenyika dzakaita sana America saka kudedza maobservers wo anenge achibva kunyika iyi zvakakosha pakuti kana maobservers akauya akaobserve maelections and akaonawo maelections acho achifambawo zvakanaka zvinhu zvinopawo yatingati credibility kumaelections emuzimbabwe but pakatanga kuita kana kuti mashoko ekupokana maelections acho asati ambototanga kudai so zvinhu zvinova zvinokanganisa reengagement efforts anga achiitwawo nehurumende zvinongodzoserawo nyika pa5 years dzata tichingorarama
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Muturi wenhau ane mukurumbira zvikuru munyika Jan Rath uyo akashaya nemusi wechitatu aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Vatori venhau vakawanda nevamwe vanhu vaungana pakuradzikwa kwake. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutori wenhau uye vakambotungamira sangano revatori venhau remisa Zimbabwe vaRashwet Mukundu.
Mashoko ekushaya paYan Rath nechitiko ichi akauya senzira yakashamisa vazhinji vanoshanda mune zvekufambiswa kwemashoko. Vatori venhau isu patikatanga kuita basa rekutora nhau iri Jan Rath aive mumwe wenyanzvi yainge atone makore achiita basa iri aita basa rake mukuperera kwese aive munhu aitaurika naye kuvadiki nevakuru vanova vatorei venhau aive munhu aive neunyanzvi mukutsanangura mamiriro anga akaita zvinhu munyika yezimbabwe saka ndinoti kurasikirwa kukuru kwaitwa vatori venhau kurasikirwa kukuru kwaita nyika nekuti ndiye mumwe ndevatori venhau vaive neunyanzvi vaive neunyoro uyezve neruzivo rwemafambiro aita nyika uyezve nekutsanangurira vanhu vanga nekuziva kuti chii chiri kuitika muzimbabwe.
Tiri kuonawo vamwe vanenge vari kuchema-chemawo mazuvano kuti matorerwo enhau emazuvano atisiyanei nekare vachitarisa mabatirwo aitwa basa nana Jan Rath vana Jeff Nyarota nevamwe munowirirana here nemuonewe
ichokwadi kuti matorerwo enhau atisiyanei atidzikirei tinoona vatori venhau vazhinji vachinhonga svosve nemuromo vachishaya chokudya vachishaya chokuchengetesa mhuri dzavo izvi zvakukonzerawo uori hwakuitika zvakukonzera kuti vatori venhau vamhanye kwose kwose vachiedza kubatanidza kuti vangararame sei saka vatori venhau vari parumanadzombe pakuti mari dzavari kupiwa nemashandiro avari kuita akukonzera kuti munhu aite mabasa akawanda akukonzera kuti tive nevatori venhau vanove varimi kuve nevatori venhau vanenge vachibatira vakuru vezvenyika vemakambani kuti vagadzirise zvimiro zvavo tine vatori venhau vakupindwa mukutsvaga mari nenzira dzeukopokopo dzakaita sekupiwa choko mhomi nezvimwe zvakadaro tikuonawo zvakare kudzikira kweunyanzvi mukufambiswa kwemashoko saka tikatarisa mabatirwo aitwa basa nana Jan Rath mabati wa ikuwa basa nana Jeff Nareta na Trevor Mnube Nevame kumashure tunona utuja ita msiyami
Asika urumende irikuti irikuweza kuvandudza mitemo nezvimwe kuti vatorwe nawo vange vachishanda vakasununguka munyika umu.
Zvingadaro hazvo kuti hurumende yasandura apo neapo pamusoro pemitemo ine chekuita nekushanda kwevatorwe nawo kana tinofambiswa kwemashoko. Asi tikatarisa upfumi hwenyika tese tinowirirana kuti waondonga ende izvi zvaita kuti vanoshandirwa nevatori venhau vatadze kuvachengeta kana kuvabhadhara zvakanaka.
Mutori wenhau uye vakambotungamira sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe vaRashwit Mukundu vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nekuvheneka mitumbi yevanhu dzinonzi dziri kushanda kwemaawa anodarika gumi nemaviri pazuva kuedza kuvheneka mitumbi yevanhu vakatsva nemoto zvekusazivikanwa kuHawaii rinova rimwe dunhu reAmerica. Nyanzvi idzi dziri kuedza kuti dzizive kuti vakafa ava ndivanani kuitira kuti madota avo kana mabhonzo aendeswe kuhama dzavo kuti vakwanise kuigwa. Vanhu vanodarika zana vanonzi vakafa, asi huwandu uhu hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nhumwa dzesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS dziri kutungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeNigeria General Absalom Abubakar dzasangana nevakapidigura hurumende muNiger nhasi kuedza kugadzirisa kunetsana nekudzora mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro nechisimba vaMohamed Bazoum. Asi mauto ari kutungamira aya ati achadzosera nyika kuutongi hweruzhinji mushure memakore matatu. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinoitwa Mzvare Falondunga, ndinoshanda ndiku Project Board 263, iyo organization inoshanda nevechidiki munyaya dzema elections.
Mzvare Falondunga, mungatiudza kuti zvii zvamanga muchiita nguva dzose idzi kukurudzira vechidiki kuti vapindewo musarudzo idzi?
Isusu tange tichiita maprograms akasiyana siyana kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachiparticipata mumaelections. Tange tichiita atinoita atinonzi masports tournament muchirungu kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinoregista kuvhota uye nekuvhota through masports. Tange tichiitawo atinoti macleanup campaigns aya ataita nationwide muvhiki rapfuura, atakaita kumat north, mat south, Chiredzi, Masvingo pamwe chete neHarare kutraya kukurudzira vechidiki kunge vanga vachinovhota musi wa23 August. Tanga tichiita zvakare aya tinoti madoor to door voter mobilization, atinenge tichikurudzira vechidiki through maflyer distribution. Maflyers aya anenge akanyorwa information inenge ichiratidza polling, anenge ari mapolling station based flyers ekuti kana tiri kuHarare ukukwadzana police station yenyu iri pakati mukunovhota musi wakati nemusi wakati.
Zvirongwa izvi zvanga zvichitambirwa sei nevechidiki?
Vechidiki vangu vari kufarira zvingaiti nezvirongwa zvakadai cause vekienge isinganatoita basa rayo nemazvo mukutraya kuudza vanhu maerano nyeze maelections. Saka waka wanda wakanina kunyanya kumaruwa wengi wa storina information yeze kuti kune maelections msuwa 23 August. Saka waka wanda wengi wa chifara shukuru ne ma programs wengi tishita se project vote. Wengi wa chitambira zikaiti nema wakumawiri. Kwa waka wanda wawa kuziwa nao kuti msuwa 23 August warukuno vota.
Imi mune batura mno shanda na roe re kana kuti munenge mchungota ora neve chidiki chero kubatura vati
isusu atina batura tino shanda na roe tino shanda neve chidiki wese pachuri mkutineo tibi anan partisan ya anan political atina batu rekuti tino shanda na roe tino shanda neve chidiki wese weza wari ku MDC weza wari ZANPF weza wari CCC as long wari we chidiki kutubanzo lili ndiro kuzira wachidiki wese kutubange wachi nge wachi participate mwenyeze my elections nge wachi shura zhigaro zhwese neku nge wachi no vota neku saruza watunga nire wanenge wachi vilote watunga nire in the next 5 years saka atina batu rekuti itosane batu ili tiri non-partisan
seizu waka kusha kuti wachidiki vaa vote rweka na kufota wa msaruza.
Kwa kusha zingaita kuti wechidiki wanga wachi vota uye ni kuvotero wa msaruzo kuti muZimbabwe wechidiki ndova ni ya sinoti pachulungu the majority in terms of the population was 67.8% of the population. Saka zvaka kusha zingaita kuti wechidiki wanga wachi votero wa msaruzo wanga wachi wanga wari involved in my decision making processes e also kunge wanga wachi no vota masaruzi watunamiri au wanengu watizo deliver wanengu wa promise during the campaigning period.
Asi mnuna wechidiki wachibuda erene uwandu wavo nekuti tirikunzwa kwa kuti vamwe wanengu wariku zengurira wachiti anyangwe kuvota kana kusavota zvakango fanana.
Saizi zvisema one rangu wakawanda wechidiki warikubuda wachino vota sekuzi yake nyuvanu wakawanda wati nekei nezirikuiti kamu Zimbabwe saka wakawanda wechidiki they are geared up for change then kwa veto au warukufamu wachuza wechidiki kutikuvota hakuna za kuno besera kuvota it's a waste of time but wachoma choma asi wechidiki wakawanda isu se project vote saka vila usana ni wechidiki kubwa 2020 and namba wechidiki wakakuru zira kuvota ya kati one day ushanika wachino vota mtuwa 23 agas wakati one day ni wachabuda ni uwandu wavo.
Aiwa tinokutendai muzvare Fallon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda.
Avo vanga vari muzvare Fallon Dunga vanoshanda nesangano reproject vote 263. Aiwa amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi yematambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwe mubvunzo unobva kune mumwe wedu.
Mubvunzo wangu mukuru mukoma unoti sei vanhu vanhasi vechinamati zvikuru sei tongoti vechipostori. Takusiya tsika dzedu dzaiitwa nevakuru vedu vekare dzekuti kana munhu afa anoitirwa manyaradzo aitirwa manyaradzo ozovakirwa makuva. Vamwe tinokutaura vanoti zvinokonzerwa nekuti takusiya tsika dzechivanhu kuti vanhu tiita dzechinamata. Handizivi kuti Bhaibheri pane parinotsidzira here kuti vanhu vasiye tsika idzodzo vachienda kutika iyo kusairo wa makuwa kugadzirira vafi vavo. Bhaibheri pane panotsidzira here kuti kana vakuru vedu vanenge vafa vachinamata vasaitirwa manyaradzo kana kuzovakirwa kwamakuva.
Kutibetsera nemubvunzo uyu, nhasi tina Reverend Fortunate Hove Cooper veConcerned Family Ministry kuCalifornia muno muAmerica. Woyo mubvunzo Reverend Hove.
Nyaya iripo ndeyokungoti kana tichingoti chivanhu chedu tinonzwisisa here zvatinotaura kana kuti kungoti tinongotevera tsika dzemadzibaba edu pasina wakana anombomira achibvunza mvunzo kuti kosei tichiita zvatinoita zvakabva nokupi. Hapana anepfungwa idzodzo, asi tinetitsvaga kuti tichi itsika dzemadzibaba edu. Zvino chinoonetsa ndicho kuti vanhu vanofungira kuti vanhu vechechi vanovenga tsika, asi dzimwe tsika dzedu zhinji dzacho zvadzo dzemuZimbabwe dzakarunzirwa nemweya yeisimbori yemadzibaba edu akafa. Madzibaba edu akafa, Bhaibheri rinongotaura kuti vakafa havana zvavanoziva, neruvengo rwavo zvese nezvavari zvakatoparara navo. Uye kunonzi munhu wakafa agoni kurumbidza Mwari. Vanzi kana waenda kushiori muna vamapisarema 15:17 ine chinotaura kuti otizvo munogorumbidza kana wadzika kushiori, hakuna kana wafa unenge watodzika haugoni kurumbidza Mwari. Saka kunzwisisa kuti Mwari vari kudza kutiudza kuti izvo isusu panotova nokutsauka kwatinako. Hanzi vakafa havarumbi goni kurumbidza Mwari, hanzi kana vaya vanodzika kurunyararo. Ndio mapisarema 15:17 kuti udza zvokuti imi munozvinetsa vaya vari kurunyararo, kana zvokuti zvomunotsvaga mutovadzora ishungu dzenyu. Idai vabereki vachiri vapenyu, idai hama dzichadika. Imi makamboona kuti tinonopfuga mazveshuwa tichinamata, uchinzwa kuti vanhu vachiridza ngoma kunonzizvo ndourayiwa nehama, siyana naye, muroi ihama. Tisu tinoimba zvakare zvinhu zvakadaro, ende chiri chokwadi, tichamuka rini kuti mweya inotiudza kuti imi makarasika, munoda kunyevera kuti muno makabatana mumhuri asi muchipondana muchitsondana mumhuri imomo. Ndotsika yakaita sei iyoyo? Hazvigumi ipapo. Dzimbo dzatinenge tichinyatso kuimba kudai dzechivanhu idzodzo dzinotiratidza kuti aiwa toenda mukanoverenga vanyori ngatasana Chigwedere nevamwe vanongobudisa indusha kuti jira racho rakatifukidza ndiro rudzii. Vanotaura kuti isusu tinofugamira tinonamata njusu, ende ichokwadi kuti tinonamata njusu muZimbabwe. Saka chivanhu chacho chatinotaura ndechepasi pemvura kachemunjuzu. Zvinotozoita isusu tinoita rudzikino rwedeliverance kuvanhu, toona kuti nokuti njuzu inotonga Zimbabwe, inoroora vakadzi vanonzi mbonga. Mweya uyoyo ndiwo unodzika kumhuri nekumatunhu, mondoro dzichidaro, madzishe kana achigadzwa achipinga pasi, chingodzi chivanhu chivanhu. Motarisa kuti aiwa, mukanotarisa tsika dzacho idzodzo dzokuti kunoitwa kupinga pasi nezvechi zvese zvichiitirwa mvura, kupfugamira vamwari vomvura. Zvino Mwari une dambudziko nazvo izvozvo. Unotaura kuti hamufani kuva navamwe vamwari. Hazvina basa kuti tinoona zvakanaka sei tsika dzedu dzinonzwisa tsitsi kuti dzakanobatanidzwa nezvizvinhu zvisina umwari. Mwari ndi Mwari, haana kufanana nesu. Kana tikaramba takaomesa musoro tichiti idzi ndidzo tsika dzedu, ndo maitiro edu, kungoomesa musoro kwatinoita kunongokuunza kuparara, ndo magumo enyaya yacho. Tsika dzamadzibaba edu, tsika dzamadzibaba edu kungoremekedza uchivaona. Kose muchiti kana maakuda zvokuremekedzwa sevabereki moti kwanzi kudza baba namai kutozvinotaurwa nebhaibheri.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu yezvechitendero pawhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti musara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvabuda mumakwikwi eFIFA Women's World Cup Football. Spain yakunda England 1-0 kuAustralia ichibva yasimudza mukombe uyu. MuPSL, Highlanders 1 Black Rhinos 0. Triangle 3 Manika Diamonds, Triangle 1 Manika Diamonds 3, Wange 3 Yada 1, Kochiti Dynamos 2 Shisham 0. Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zvuru nezvuru zvevanhu zvoungana pamusangano weTriple C kuBulawayo. Spain yosimudza mukombe weFIFA Women's World Cup. Tashuka kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murave zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.